manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kukadzi 17/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kuManicaland horamba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kuManicaland. Asi uwandu uhwu huri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana tikatanga nekuvabvunza nezvavaMnangagwa voshorwa nevamwe.
Hatingangoti kana kuti pangonzo kuchaitika chakati mukuru wemunyika achaita rimwe basa ongomira kuti chaona kuti chamira sei. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti mukuru wenyika kwaari kutouya ari kutouya akatakura rubatsiro rwakawanda zvikuru zvokutoti vanhu vese vanototi mukuru wenyika mafambiro kana vanozoziva kuti anonyanya akatakurei. Unoti mukuru wenyika inga kufamba kwavo kwakanaka zvikuru. Kana vachifamba vachiti kana vafamba zvinhu zvakaipa kumusha vanodzoka vakabata choviri chomutovo uyu. Tinozvikudza. Chechitatu mubvunzo wenyu wokutanga. Hongu mukuru wenyika vachinja urongwa hwavo hwavanga vainahwo hwokuti vachadai vagodai vagodai. Saka vachakurumidza kudzoka, vachakurumidza kusvika kunoku, vakamura programu yavanga vainayo kuti vadzoke kumusha. Vauye vakatakura zvavakatakura, vauye vavatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana, kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika is a security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa, kune vari kubatsirwawo. Taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka. Manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vasedai nevakuvara. Asi chikuru chatiri kuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana ve senja Charles Luanga kuti vano yamura ipapo vanokuti vari kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambike chaedza chaachishoma asi mauto edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro rwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva inoi kuti vanhu vabatsirawo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati ichindo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumakombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro dzichienda kuedza kunobatsira zvotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwei hurukuru yataita navo
ndatotaura masikati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi kuti makereke ese mabhishopi mapasta vaprofita pachino chokungonamata mapostori ese vakadanwa kunashe ngatite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira munhu saka tinoda kuti zviite kuzvigadzirike saka tati pamusoro vemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macancelors takumbira mamp takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutoti tikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupedzisira ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu vashayika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ungaone kuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani mani unu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndozvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apa hapasi pemapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanup f taa kutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dei zvakagara zvagadziriswawo izvezvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vange vakaiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzawo chirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaredio chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vajulai moyo vaperens chiri dr sekesai nzenza navajoe bigimatiza Nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemepo kuManicaland. Asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe migwagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone Idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vangu vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika, mugara zviya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuchausud nekutilibhari, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwamachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvitsa kwarusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helicopter yeAir Force yeZimbabwe yatomboedza kuenda kuChimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja handiti kuratidza chido zvavo, kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti. Asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuChimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helicopter iyoyo ichiriko kuChimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti tandanukei taakutotanga kubatsira vanhu. Asi vamwe vashomanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gurukota republic service labor and social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti dani vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclare state of disaster na acting president vachitsigirwa nemutungamiriro wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatunopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe. tinomugamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chatinokupakurira iso ndorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tiri kuHarare tichikurukura nezvemusangano weve chidiki wakaitika svondo rapera musangano weNational Youth Indaba takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko musangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere tonde tonde wapinda muchirongwa tudzewo maondero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay. Ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti Minister weFinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu. Vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabhanki tinogona kuwanawo mari sei. And tabva taiswa mumadifferent sectors anocontribute to the economy papa neyemining yefinance yeentrepreneurship yeenvironment yevolunteerism yetourism. Tinofara zvikuru nezvaitwa minista nekuti vabva vachedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right. Mataura kuti vaMutuli Ncube wanga varipo nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu vanoti maloans. Ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata ndisati ndasvika pavari ipapo. Pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloans. Kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndichakupa example yekuti seni ndinoita zveprinting ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting, muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kuti panga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya yejob creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese tachitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaofices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaasistwa mutaridzwa kuti kana tichida kurima right mune idea yekuda kurima Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neministry kuti muchanoda kunorima papi muchatrenwa kuti murime papi ndechokutanga. Chete chipiri pane maopportunities erecycling pane maplastic anoraswa akawanda that is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akava recycler pakutoitwa mari.
Nemaondero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angatiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvangu ndotora pepa ichitongorasa mbini, aiwa pane umwe anoti right kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler, posvika umwe anoti aiwa imikama recycler indogona kuritora ndori advertiser, posvika umwe anoti right kana mari advertiser indozoritora ndokubetserai kuti mari yenyu moibhenga sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mburi yeZimbabwe tiri kuenderera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo paTwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei paTwitter @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maondero enyu pamusoro pemashoko avaMnangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove. Bye-bye.
tichiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutoredwe nhau tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyanduru uyu
Mwene dzasha mukomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha rechiredzi akaita dzidzo yake yeprimary nesekondari kwazimuto pedyo neguta remasvingo uye pari zvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paGreat Zimbabwe University ngoni dzasha anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo cheunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera netembo dzavamwe vananyanduri vakadai samushakabvu Modekai hamuchikinei pamwe na Charles Mungoshi vakashayawo munguva pfupi yapfuura mudetembi uyu uyo anozvidedza nezita remadunhirirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora netembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere naumandara idamba kamwe
umandara idamba kamwe simba rehove sandi riri mumvura here simba regwaya sandi mudziva here romusikana sandi musikana here nokuva musikana kushaiwa mukana here wakaroya ndowakasunza negona rose dzanhasi dzousatiti mhandara mhere yavo mutimiro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika pakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji penge kuverenga mbevana marise iyemi muchakakwana batisisai nekuti umhandara pachaho idamba kamwe
Munetembo ii, ngoni dzasha anoti aedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze hunhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare. Ngoni dzasha anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro netembo dzake dziri kutambirwa zvikuru.
Ndiri umwe wavashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni. Saka netembo dzangu ini ndedzeshona. Mitombo dzangu dziri kutambirwa zvakanyanya ndedziri kutenderera pama WhatsApp pama Twitter evanhu apa pama Facebook apa zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvo sezvinhu zvichangu tangawo kutanga kukurumbira handina hangu mari yakawanda ndatinda kuwanawo but iyo shoma yandinopiwa nevanoda izvo zvimapoemu zvavo zverudo zvokutenda vana mai vavo vamwewo vanoda kuita vana baba vavo makambaniswo maorganizationswo kakamari kako kandinowana kakandikoshera
joni makavo yanei ndeimwe yenhetembo yangoni dzasha yakaita mukurumbira pawhatsapp sezvaanoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri ngoni dzasha anoedza kupa dzidziso asi achiita izvi nekuruka manzwi nenzira inosetsa
zireko joni makadzoka nei kukwesvaira here kungoviya muchimapesanisa nhava kana tsomborisa uri bhetu unoshamisa sezvalizi zvinosvodesa taimavona zvemaprofeya kutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana tine kumeso mawivhi hwaingova munyeremere mumusoro zvakaitwe kugoreroso hapana kana tine musoro vana uri bheti taimaona matimbarende achiremera makumbo seizve kungozoya nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena imi kuti ya very very poor mutori vapemi joni uko kurya ndozvokupiwa izvezvi huku dzinokosora kushaya kana negava kava kungoya muchirechaira kushaya kana nemunyu unovava
Ngoni dzasha anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava
vateereri tichaenderera mberi nemudetembo imangwana ngoni dzaishe paradza tinotenda Tauraishava iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu munodi pasimba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero Nasi tiri kupedzisa hurukuro yedu naPastor Richard Kurumidzai Sabvute vezayoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Sabvute, pane nyaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu. Tiri kuona kuti varipo vamwe vava kumutsa vanhu vakafa. Tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke mungavataurira kuti chii
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke, zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike, kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai, zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti, chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Iwa vaprofita wenhemava, soko riri kuti zvakare panapa, muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa, nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva, muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorevei izvi, Pastor Savute?
Mushamarari, ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa. Zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda, ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita, vaprofita, vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro zvokuti kune mutendi wega wega anonzisa soko ramwari anofanira anga ari kutofara kuti okay, vakomana vaya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu uye zvotiyeudza futi kuti isusu sevatendi tinofanira kuitei kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi, asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko ramwari.
Pastor Savute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunzo yekumutswa kwavakafa itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa, uye mukristu anotenda soko ramwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndimwari here amutsa, nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga utsamira pamberi pechigaro chamwari, soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti Ishe, taiprofitawo wani muzita renyu, taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati, ibvai kwandiri, handikuzivei. Regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Jesu achazopindura achiti, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipe tese zvekare svondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tisati taenda ikoko, tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri wemudhisi vaNelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 17 Mbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimatina ehlile ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okulengozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe elwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika. Lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo loba amanzi agcweleyo, ama-floods. Lokulimala, lokuthathwa ngamanzi, lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster. Endaweni zonke lapho kube lo monakalo ka wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimatina ehlile ukuyafika khona. Yena utamayeza abephansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezulu kwezindlu laphezulu kwezintaba. Libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona bakade basiyanelisa ukutsha amafoni bekhuluma ukuthi bangapi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa. Loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcitshi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangkhona ingabini kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona ama indawo sikhatshana lanxa singaze sibone singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangkhona ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha luvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggie Matiza, lonkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende loMongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. UMnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Yikho-ke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncediswa abantu bangatshabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephume esiyavakasha kwele Dubai.
Ye, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathi ningalokho?
Izenzo kungemazwi, bekumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje le nto engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hatshi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, kuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla ke linqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabe lazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli u-cyclone Idai. Kule ndlela izimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha indlinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanyelela ukuthi kusasa sikhole kude kokugcina, then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare ke Mission Miracles, lapho-ke esikhanyelela ukuthi bona bazabe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga uncedo.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
hayi wonke umuntu nje kulabo dokotela kulabo nesi kulama teacher kulabantu be church kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens so it just cuts across you know even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi ngamntanami bende 2 kg yempupu yike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho alakho
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yesite obekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha ba 4. Welcome.
Hayi, lati siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy. Isihloko lesi sikhuluma ngani?
All right, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko ese njengomuntu oyabe eqamba izinto afake lapha anti The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa siphelele sona sithi The Power Anger Over Joy bese kuba i-subtitle engijali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuthe power kutsho ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo lakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe.
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu ngithethe almost 1 year and some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamangekho khathana into ezingeni eliphezulu kwezemfundo ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhandi kuye futhi uhlale phansi unjani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile lolugwalo bezizinengi kakhulu okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla ikanti-ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna kumele ayephi?
Kwabasemazweni liyatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype The Power Comma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami ku-Facebook page yami uOwen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe ingange $30.
Ayi siyakuzwa umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba yeChineyo njengelizwe sandu kulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo ezinenge esiChineyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kaMnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mungoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Hmm. Owen Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi, sibongile kakhulu.
Mthwakazi omuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali enengi okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba Dube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku 10:10. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umela bizwe ngunkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umela bekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi fundani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Mm-hmm. Yeah, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mapepe natuta.
Zabu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendlelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho baba Dube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ngathi yikho lapha saphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwazi kunje lapha e-Israel bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo.
Mm.
Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile babu Dube bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la kodwa thina asisasenza thina abantu abalethe iBhayibheli eAfrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi ma ukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
siyabasebenzela siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha sibele umabhebhe ngani uyajinga sibili
hayi umabhebhe ulelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakujodibe yukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mina engingakutsho yukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyuamela khonza kabakhonze wona kodwa bakhonzekhetha ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi ebhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili ithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian noMalanga Mbhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael walivalelisayo kumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangele zinye ziyawagcina amasiko kangele amanye amasibayawagcina amasiko
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo ntungameli Nkomo
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezu labukileyo lalaleliyo
usiphatheleni lamhlanje
Nitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kwesine. Kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana kaAmithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayeshumayela ilizwi eninize. Ngobana ubuzwe ninize sase bufikile ebusweni kaNkulunkulu. UJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshish inkulumo yethu ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo kube zitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana kaAmithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngoba naeNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ukubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTarshish sizwa-ke kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshish yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebe sizadabuka phakathi lalaba ehamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo baningi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshish baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqonde le indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi wapho sewadabuka phakathi kwaba bekuhamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhangeli bona ukuthi bayini uJona kuthi waficakala elele esifake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxenye yakho uyakwazi lapho kumele uye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi kathi ungalala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninimva labo umele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setharishishi etharishishi labo esicalukule njabulo khona esicalukule zinto ezintle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone ukusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho vuka ukhangele engxenye uyihambelwe eTharishishi wena umele uye eninimva zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcine sithi ujona yini engibangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona inhlanzi yamkhafula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu yakugama uyothola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibela sonke isigcino sikela manje uzobona phakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi eTharishishi siye eninimva ngoba nasilo msebenzi ngamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eninimva nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihola umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolozo isigcino sokuzobongaphakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili inkomo
Magatunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isiqhubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.